Suari cha zima Ukuma koswedera Vamwe vashamanya Kumavasuane kumadukero Kutya kusangana na mwari Kutya kusangana na Yesu Na iso sawa kabata Nochemera mwea wangu Nochemera mwea wangu Nochemera mwea wangu Nochemera mwea wangu Usa sofa kaviri Nochemera mwea wangu Nochemera mwea Nochemera mwea wangu Usa sofa kaviri Nochemera Oh yeah Nochemera Nochemera mwea wangu Nochemera
Zvakaipa vakaipa voparadzwa kuchema kunzvikika kukuma kuzvika umwe achati gomo ndifushire umwe achati shumba chindityaka kana makare daima ndidya Asi apana chichapuma Saka amaka tzirira Guma yacho yosedera Shimwendiwe otevera Shajesu wave kudzoka Saka amaka tzirira Guma yacho yosedera Zvimundiwe wotevera Ishe Jesu wave kudzoka
Ndochemera mweya
Ndochemera mweya
Mweya
Katichemere mwea edu Isa sofa kaviri Iwe chemera mwea wako Iwewe chemera mwea wako Katichemera mwea wako Usa sofa kaviri